kama ni hurumende National Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ ndeimwe makambani akawanda munyika akasisa vashandi basa mushure memutongo wakapiwa gore rakapera nedare repamusoro soro re Supreme Court wekuti makambani ane kodzero yekusisa vashandi basa kana pachiziviso chekuita izvi kuvashandi. Mushure memutongo uyu NRZ yakasisa basa vashandi vanopfuura mazana mana nemakumi mashanu ichiti chikonzero chikuru chekuita izvi chaive chekuti yaive ine vashandi vakawandisa uye yainge isisakwanisa kubhadhara vashandi ava. Muna gumi guru wegore rapera rakare vamwe vevashandi ava vakavamba sangano rinobatanidza vashandi vaive vasiyiswa basa ava. Sangano iri iro rinonzi Association of Railways Terminated Employees kana kuti ART rine nhengo zana nemakumi matatu pari zvino. Vainocent Mpanganyama vanove mukuru mukuru wezvirongwa musangano iri vanoti nekuona kuti vashandi vaive vadzingwa basa vakawanda vaisangana nezvimhingamupinyi zvizhinji kusanganisira kusawana mari dzavaifanirwa kuwana panguva yakafanira vakaona zvakakosha kuti vaite sangano iri vagokwanisa kutaura nezwi rimwe chete. Vamupanganyama vanotiwo chimwe chinangwa chesangano ravo ndechekubatsira vakasiyiswa mabasa kuti vatange upenyu hutsva.
Tichitarisa mari dzatinadzo dzichiri kuNRZ dzinotangira ipo pa15,000 kana tichiita average. Mari iyoyo yakawandisa zvokuti mukutsvaka kwedu ruzivo kwekutangisa mabasa tinogona kungotopedzisira tadarika zvatanga tiri tichishandira NRZ. Ndo donzo redu rekutangisa iroro kuti tiwane mari dzedu tikwanise kuzviriritira tikwanise kuita maprojects. Kutaura zvino takatotanga kupinda maprojects takatoenda kumaworkshops tikadzidziswa kuita makweo projects todzidzisa vanhu kuti kupererwa nebasa hazvirevi kuti upenyu hwapera.
Kunetsana pakati peNRZ nevaimbo vevashandi vekambani iyi panyaya yekupiwa mibhadharo yavo kwave nekanguva kuchitaurwa munhau uye vashandi ava vanochimboita zvekuratidzira pamahofisi ekambani iyi. Muzvare Linda Musarira avo vanovesa chigaro weArt vanotsinhira kuti nyaya yekuti vashandi vakasiyiswa basa vawane mugove wavo inyaya iri kunetsa zvikuru. Asi muzvare Musarira vanoti mari yavanofanirwa kuwana kubva kuNRZ imari yavakashandira zviri pamutemo uye vane chokwadi chekuti mushandi wega wega anofanirwa kuwana mari iyi achaiwana sezvinofanirwa kuitwa.
NRZ ngaidzokere pachitsividzo chiri pamutemo chekuti mushandi woga woga anopiwa mugove wake nenguva yakafanira. Kana takuti iwe huya kubasa chete ushande asi hausi kupiwa mugove yava slavery uye hazvisi pamutemo. Isu wedu mugove tichauwana, tinotouwana nekuti mari takaishandira mari ndedu hachisi chikwereti. Tichashandisa nzira dzose dziri available pamutemo kuti mari iyoyo ibude.
Muzvare Mavis Mukai vaishanda saartisan uye inhengo yeexecutive yeart. Muzvare Mukai vanoti kunonoka kuri kuita kambani yeNRZ kubhadhara vanhu vayakasiyisa basa mari kuri kuita kuti vanhu ava vasangane nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisira kutadza kuendesa vana kuzvikoro kana kutadza kuriritira mhuri dzavo zvakafanira pamwe nekuparara kwemichato.
Kunonoka kuuya kwemari yedu kurelways kuri kukonzeresa maproblems akawanda. Kuri kukonzeresa even mirishonga mudzimba, kuri kukonzeresa kubreka up kana kuti kuputsika kwemisha. Ukazvitarisisa kuti takagoma kuwana mari muna November, iye zvinezvi ndiJanuary, wana varida kuenda kuchikoro. Mudzimai kuti unzi uri mudzimai kwai kunge mwana wako aenda kuchikoro, kunge musha wako wakamira musha. Saka kana uri mudzimai asina murume seni, unoguma wakuti chero zvazvai ita kuti mwana wako akwanise kuenda kuchikoro. Izvo zviri kukonzera kuti vamwe masingle mothers edu atakadzingwa nawo aende kundopinda mumabhawa kutsvagira wana school fees. Chero iwo varume wacho wakadzingwa mabasa, madzimai avo anoguma akuwatiza aone kuti hapana munhu anogarira munhu asina mari.
Muzvare Musarira vanotsinhirawo nyaya yematambudziko akatarisana nevamwe veavo vakadzingwa basa neNRZ vachiti upenyu hwevamwe vane zvirwere zvakadai sediabetes nehypertension nevamwe vari kurarama neutachiwana hweHIV hwave panjodzi nekuti havachakwanisa kurapwa nemedical aid yekambani iyi zvisinei kuti vakabatirwa mari dzainzi ndedzemedical aid yacho. Muzvare Musarira vanotiwo kune vamwe vavo vasina kukwanisa kutambira kusiyiswa mabasa kwavakaita uye sangano ravo riri kutsvaga kushanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega kuti vakwanise kuwanira vamwe vavo ava rubatsiro rwecounseling.
Tine vashandi vaisenza kurairways vatatu vari kuinguchenyi izvozvi vakatadza kugamuchira kupera kwebasa uko vava kutopenga vamwe vacho tinotombono vaona tichivapa mabanana kune vatatu zvakare vatinoziva vakazvisungirira kutadza kugamuchira dambudziko ravanga vawirana naro se association isu takagara pasi tikataura kuti tichada kuti tinotsvaga mapartners muma NGO kuti vagone kutibatsirawo kuti kana tichinge taona vanhu vakatarisana nedambudziko iroro vagone kuwana counseling inoitawo kuti vagamuchire zviripo isu yedu pachezvedu tinozama kubatsirana nekukurudzirana kuti kudzingwa basa hakusi kupera kwenjere kana kupera kwezvekuita
vamusakapena ndeimwe zvenhengo yeart vakapena vanoti nyaya yekuti kambani NRZ haina mari yekupa vashandi vayakadzinga basa haina maturo vachiti pavakadzingwa basa kambani yakapinza vamwe vashandi mabasa zvisinei kuti chimwe chechikonzero chavakadzingirwa chaive chekuti vashandi vaive vakawandisa kambani NRZ ine vashandi vanosvika zviuru zvishanu nemazana mashanu vakapena vanotiwo kunyange hazvo vachiti havana mari vakuru vakuru venrz vanozvipa mari yemuhoro wavo mwedzi wega wega
Railways sekambani hombe yakadai tagara tinoziva kuti ine maproperties avainawo vane mamwe mabusiness mafarms avainawo ekuti kana dai vari vanhu vanoda kuti vatipe mari dzedu hazvisi izvo zvavivamisa kuti vati hatisi kuita mari mukambani zvakare tinoziva kuti ivo pachavo vari kupanana mari idzodzo tine humbo hwadzo kuti vanoparana mari kana vauya kwatiri isusu vakutiudza kuti mukambani hamuna mari pane zvinhu zviri kuitika muRailways zvakare zvinoita kuti tifunge kuti mari irimo zvatinoziva isusu vanonotenga zvinhu zvisingashandiswe vozvikanda uko izvi vari kuitira kuti pavanonotenga paya vanonopiwa imwe mari yechioko muhomwe
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri weNRZ vafano vamasikati kana vakafano bata chigaro chemukuru mukuru wekambani iyi vaLouis Mkwada munguva pfupi yapfuura kurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vakaramba kuti NRZ iri kupinza vamwe vashandi basa vachiti kambani iyi haina mari yekuita izvi asi mukuru mukuru wezvemari muNRZ vaFrank Bulle vakabuda mune rimwe bepanhau vachibvuma kuti vakuru vakuru vekambani iyi vanowana zvikamu zviri pakati pemakumi manomwe nemakumi masere kubva muzana zvemihoro yavo mwedzi wega wega zvisinei kuti kambani iyi inogarotadza kubhadhara nenguva vamwe vashandi vayo nevayakadzinga basa muzvare musarira vanoti sangano ravo rine zvimwe zvinobatika zvarakatokwanisa kubatsira nazvo vashandi vakadzingwa basa kusanganisira kuti vasadzingwe mudzimba dzeNRZ vasati vapiwa mari dzavo dzose nekambani iyi
tichangodzingwa mabasa hapana kupedza vhiki masecurity eNRZ vakanga vakupinda kune vashandi vainge vadzingwa basa vaine nepfuti nembwa vachiti chibudai mudzimba asi takakwanisa kuuya tikati ko zvazvipizvi takakwanisa kusvika pakuzowirirana kuti kusvika vapedza kuti pamari dzedu dzese dzavainadzo hakuna achatandaniswa kubva muimba yeNRZ asi mazuva apfuura tanzwa kuti mutuma saidhini tunzvimbo tudikidikutu vava kumanikidzwa kuti chibudai mudzokere kudzimba dzenyu isu dhopa tosimuka zvakare tichadzokera kwavari chati ko makuda kuti vasimuke vachiindepi mabasa hakuna anonogara mumba mani nekuti unenge uri baba dhopa uchatotora here mhuri mudzimai nevana vashanu vanogogodza kana kumba kwemunin'ina kuti ndipewo pekugara hazvina kukodzera
vesangano reart vanoti vashandi vakawanda vakadzingwa mabasa vari kubatwa senhapwa nemakambani avakamboshandira vachinyimwa mari dzavakashandira vanoti shuviro yavo ndeyekuti sangano ravo rikure rigokwanisa kubatsira vanhu vakadaro ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava